Manera kana kwa tereri, tunosakana zakare manero anasi, uri musi wechina mbudzi 23, 2017. Makatirira ku Studio 7, nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. VaEmerson Mnangagwa voshorwa nevamwe nemashoko avo avataura pamusangano wevatsigiri vavo kumuzinda webato ravo reZANU PF. VaMapfumo vanoti munyika munofanira kuitwa sarudzo gore rinouya sezvange zvakatarwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvinenge zvichanetsa kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo vaende kuNational Sports Stadium nemusi wechishanu uko kunenge kuchigadzwa vaimbova mutevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa kuti vatore chigaro chavo. Kunyange hazvo vaMugabe navaMnangagwa vainge vashanda vose kwemakore akawanda vange vave makara asionane mazuva epedzisira mushure mekunge vaMugabe vadzinga vaMnangagwa basa uko vaMnangagwa vachiti vaida kuurayiwa nemuchetura. VaMnangagwa avo vainge vamboenda muupoteri kuSouth Africa vakapinda munyika nemusi wechitatu manheru. Ngatinzwei vachitaura pamuzinda webato ravo.
Vanenge vasingadi vachagara vachingomukura. That we shall achieve. I'm already receiving messages of cooperation and support. Yes. So as to grow our economy. Know it's a one. kwamaita. Musi wechishanu, vakawanda vavimbisa vachange vanesu.
Avo vanga vari vaEmerson Mnangagwa vachitaura vari kumusinda webato ravo reZANU PF headquarters muHarare. Mukuziya mashoko aya ataurwa navaMnangagwa pamuzinda webato ravo, tabatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday.
VaMnangagwa vataura speech ya vachitenda maZimbabwe, vanhu veZimbabwe, their prayers namato yavo yavanga vachiita. Asi vazopinda ivo paslogan yavo yekuti pasi nemhandu. Ipapo ndinoona kuti patiremei kuteerera. Sechizvarwa cheZimbabwe chinoziva kuti mazuva apfuura, vana veZimbabwe vemapato akasiyana-siyana, vemarudzi akasiyana-siyana, vakauya vese pamwe chete vachipinda muHarare vachiratidzira kuti vamugabe ngavachienda takuda Zimbabwe itsva. Asi pakuchema kuti tiri kuda Zimbabwe itsva, vana veZimbabwe vakanga vachiziva kuti urongwa hwese hwanga huchiitika uhu hwanga huna vaMnangagwa mukati. Saka vaMnangagwa kusvika kwavo vachizopa slogan yavo yekuti pasi nemhandu, slogan iyoyo inowanikwa iri slogan inotyisa vana veZimbabwe vakawanda. Saka paspeech yaMnangagwa ndinoda kuti kana vachiteerera vaMnangagwa, kana vanhu vanova pedyo navo vachiteerera, vavayambire kuti slogan yekuti pasi nemhandu tinoziva kwayakabva isu sevana veZimbabwe. Ende kwayakabva hakusi kunzvimbo inotifadza, nekuti kwakabva slogan yekuti pasi nemhandu kwakaurawa vana veZimbabwe vakawanda. Mumwe nemumwe achitarisa mumwe semhandu yake, vana veZimbabwe vachiurayana. Saka tinoda kuti isusu sekupembera kwatiri kuda kuti vamugabe vaenda, tine chishuwo chekuti vaMnangagwa vachauya nepolitics dzakasiyana, nepolitics dzinovandudza nyika yedu, nepolitics dzekuti kana mumwe nemumwe asingaonerani nemuonero wandinoita ini, haisi mhandu yangu, mwana weZimbabwe anoonawo muono wake wakasiyana newangu. Saka speech yaMnangagwa yanditikanganisei mbijana, ndo zvandingangotaura.
Asi pane zvimwe zvavataurawo, pane zvimwewo zvamafarira here?
Ndafarira pavangu vachitaura kuti ivo vana veZimbabwe varamba kuti nyika yavo irambe ichitongwa nemutongerwo wayanga achiitwa navaMugabe. Ipapo ndapafarira. Ndafarira pavataura kuti ivo tinofanira kuti tibatanei sevana veZimbabwe kuti tikwanise kuvandudza nyika yedu. Ipapo paviri ipapo ndapafarira hangu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vari parunhare kuFlorida muno muAmerica. Zvichakadaro, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari sachigaro wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, vanoti kana vaMnangagwa vachida kutungamira nyika zvakanaka, vanofanira kubatanidza vanhu zvikuru mumabato zvikuruwo mubato ravo riri kutonga reZANU PF. Mukuziya nyaya iyi, tabata Dr. Ruhanya.
Zvinoda kugadziriswa zvinhu zvakawanda munyika, asi chinhu chikurukuru chinofanira kutanga kuitwa, ngati pane zvinhu zvina zvinofanira kuitwa nekuchimbidzika. Chokutanga ndechekuti munyika muve nerule of law, kuti ive nyika yomutemo, hurumende yaMnangagwa ive hurumende yomutemo inotevedzera bumbiro romutemo. Chechipiri, tinoda kuti munyika muve nokuregererana, muve nokuregererana, vanhu vasaita zverevenge, vasaita zvokupandukana, vasaita zvokuti ndingakambondidai nhasi ndazowana mukana, kunyanya-nyanya vanhu vomuzano nekurwisana kwavanga vachiita kuti faction yeG40 nefaction yaMnangagwa. Chinhu chikuru chinotarisirwa kana vaMnangagwa vachida kuti utungamiri hwavo huende mberi, kuva nemwoyo munyoro, kuva nemwoyo murefu, kuva nemweya wokuregerera. Kana vakasungwa vaya, kuratidza kuti tinoda kuenda mberi negwara rakanaka, vanofanira kusunungurwa voendeswa mumataredzi mhosva, votungwa kana vana vane mhosva vachikwanwa vane mhosva. Asi tinoda nyaya yekuregererana, kuti tiregererana. Saka tatara nyaya yeupfumi hwenyika hunofanira kudzoswa, kuti vanhu vawane mabasa. Informalization yeekonomi yaiyi yanga yaitwa kuti vanhu vanongotengesa vane magraduation vabva kuma vane magraduates anenge abva kunana university kumakoleji akasiyana-siyana, vanhu vachitengesa airtime, zvinofanira kugadziswa. Asi kuti izvi zviite, vaMnangagwa vanofanira kuita reach out kumapato alikunze akazvimiri ema opposition akafanana vana vatsvangirai vana vabiki vana vamutambara vana vamwezvimwe nevanhu vemazvisvondo voti varume nevakadzi nyika yandopa yanga yamira toita sei kuti titemuonera pamwe nyika dzokunze dzizive kuti vanhu vomuzimbabwe vabatana kuti vagadzirise upfumi hwenyika vanhu vawane kuti mangwanani vanhu vange vane chinga pamatebho vanoendesa vana vavo kuzvikoro vanowanawo muzvipatara migwagwa inogadziriswa vanhu vauye kuzoinvesta munyika mazimbabwens vana masiwa vana makamba vese vange vazoinvesta mari dzavo muzimbabwe international funds dziuye dzitoinvesta asi zvinokwanisa kuitwa kana vaita reach out kune mamwe mazimbabwe nekuti pasavanokwa pane bopoto rokuti zanu inoda kuita zvinhu zvayo nokuti tasvika pa noutongi hwezanu saka zanu yoga noutongi hwayo haikwanisi kusvigadzisa
vamwe vanga vachiti paitwe hurumende yemubatanidzwa zvingashanda here kana kuti zimbabwe inodzokera zvakare kumatambudziko yakamboita muna 2013 pakapera hurumende iyi pasina chinobatika chaitwa kunze kwebumbiro rimwe rinonzi nevamwe ranga risingateedzerwi
aiwa zvine zvava kubvano kuti hurumende iyi yagadziriswa zvakaita sei hurumende yemubatanidzwa ye2009 haina zvaireva nokuti mugabe anga ane masimba ese mugabe aita zvoumbimbi ndoga vanhu vaishanda navo muhurumende yemubatanidzwa anga asingavatori zviri siriasi asi vane zvavanga vanazvo zvavanga vachiunza vana vatsvangirai vanga vane zvavo zvavanga vachiunza kuti nyika idi indire mberi asi mugabe munhu asingatrastiki saka vamunangagwa vanofanira kuti pave netrust muzvinhu zvavo zvavanoita ende kana vachiti vakushanda nevamwe voshanda nevamwe chaizvo izvo nokuti zvokunzvenga vanhu nokuitira vamwe chitsotsi kana vakasadaro hapana kwavanoenda saka vanofanira kuvapa chokwadi pane zvavanenge vaita vogara pasi nevamwe vacho votaura kuti chatinoda kuita nehurumende iyi ndechakati ndechakati ndechakati
sachigaro wesangano rezimbabwe democracy institute dr petsa ruhanya vari parunare mujohannesburg south africa masoja ayo akatanga chimurenga chekuti vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vabve pachigaro anonzi anga akakomberedzawo purazi ravo rekumazoe nemamwe makambani avo asi kumazoe kwakare vagari vekumanzou vanogara papurazi rinonzi manzou iri kana kuti arnold farm avo vange vachida kutorerwa purazi ravo namai grace mugabe vanoti vari kufara zvikuru nekumanikidzwa kusiya basa kwakaitwa vamugabe vanhu ava vanoti vari kutarisira kuti vanenge vogarawo murunyararo vagari vepamanzou ava vakaratidzirawo papurazi ravamugabe tabata mutauriri wearnold farm residence association vainnocent dube kuti tinzwe zviri kuitika
aiwa tiri kufara zvokuti tiri kuzvitandira nemaoko maviri bleti tiri kufara taona kuti tasunungurwa
saka mapurisa ayaya ainge aripo amaiti aimbekushungurudzai vachiripo here mapurisa aya
vachiripo asi nhasi tavaitira demonstration kubva kusen kuma9 tikavaendera ipapo tikavaimbira pakombo tikazoenda pachikoro chaamai tikaimba pagezi tichiperekedzwa nemasoja vakabva vatuta ipapo nhasi
masoja aya maenda nawo kupi chaizvo
taenda pachikoro paamai paofanage yave mumazoe
kune masoja here anga ariko iko kumanzou nekuofanage yamai mugabe uku
kune masoja anga aripo achingochengetedza runyararo hongu
vakauya riini masoja aya
masoja akauya ndikati ava ne 4-5 days aripo because kubvira iarmy yari yaannounsa kuti no tauda kuzosira kuti noutunga restore order masoja akabva aenda paofanage yepamazoe yamai mugabe nekualfand omega kudairy yavo iri kufoiri famu
saka vane mota dzehondo here masoja
vane mota dzehondo paten operation ndo pavakatemba vane matenda avo matatu
saka mapurisa havana kuda kukudzivisai kuratidzira uku
hapana kana achizivisa because mapurisa anga ari ipapo vabva vatizawo vakapinda mukati nokuti vaona kuti no bekuti hatine maplacards akanyora kuti patina amai pasina mugabe saka tikati no manzou taita sei tasunungurwa saka nemajournalist anga ari ipapo vese vachiita sei vachitora mapictures hapana pachinakidza blessing
saka mani chivimbo chekuti muchagara zvakasununguka apo
aiwa taugara zvakasununguka vakasara kuti no tione utungamiriri hutswa huchaita sei huri kuuya kuti tigadzire matsamba tione kuti tigare takasununguka takapombonoka munyika yedu
mutauriri Arnold Farm Residents Association va Innocent Dube vari parunare ku manzo kwa kare.
Welcome to Zimbabwe.
Makati erira kune penyuro yevanhu ye Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Munochibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. France iri kuda kuti United Nations Security Council iite musangano wechimbi chimbi kuti izeye nyaya iri kubuda yekuti pane vanhu vatema vari kutengeswa kwa senhapwa muLibya. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vanoti vari kushushikana zvikuru nevideo yavakaona yakabuda panepenyuro yeCNN ichiratidza mifananidzo yevanhu vachitengeswa. CNN yakaburitsa video yevanhu vaitengeswa madhora mazana mana vachinzi vanogona kuva vashandi vemumapurazi. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti naivowo vari kunetsekana zvikuru nenyaya yekutengeswa kwevanhu munhapwa. United Nations iri kutarisirwa kuita musangano wekuzeya nyaya iyi svondo rinouya. Vanhu vemuAmerica nhasi vari kupemberera zororo reThanksgiving Thursday apo hama neshamwari dzinogara dzichidya kuona zviratidzwa zvakawanda wanda nemitambo yakasiyana siyana. Kufora kwevanhu vanodarika zviuru mazana maviri kana kuti Macy's Thanksgiving Day Parade kunoitwa muNew York kunonzi kunenge kuine mapurisa akawandisa zvikuru pachityirwa kuti vanopfurukidza mwero vanogona kukanganisa gungano iri. Vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe vanotarisirwa kufamba nedzimotokari pazororo iri. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vanoti upfumi hwenyika huchaita zviri nani mushure mekunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya basa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zimbabwe inyika ine tarisiro kuti vaMugabe vakabva muchapinda mari zhinji kubva kumainvestors. Mapolisi zvavanga vachiisa nemakurukota ava vanga vanawo anga asiri mapolisi aikurudzira kuti nyika iende mberi. Saka pane new hope yekuti chibinga mpini chabva.
Asi semaonerenyu pane chiri kuitwa here nevemabhizimisi chakanyanya kana kuti zvinhu zvinenge zvamira? Pane mutsauko uripo here munyaya dzezveupfumi wamuri kuona kuti chakadai chinenge chakumboshota?
Kushota tingati hapana charatidza mumarket urizvino zviri kushota. Vaitanga tiri zuro ndobvita yatiri nhasi. Tinorangarira kuti kutanga sekutemba kuna 23 sekutemba uku zvinhu zvanga zvakushayikwa mashopu nenhau kuti mari yange yakunesa. Ndo patichingori ipapo. Hatingati patiri pana apa nhasi zvakonzwa nekuti paita sagadzikana pamaonerwo epolitics emuZimbabwe. Petitori panapa ndo patichingori, asi paari tarisire kuti tikangopfuura panapa nekuti mari muenzi anouya paanofarirwa. Saka muenzi uyu anga asichafarirwi nekuti mamiriro anga aita politics yekuti vamunangagwa vanga vadzingwa mudzimai wemutungamiri wenyika waakutonga iye asina chigaro kuhurumende. Izvo anga ata yamanya mamiriro nerongo anga atoshata zvekuti hapana anoti ndingaendesa mari yangu kune mbonga mbopota yakadaro. Zvanga zvaenda nepamwe. Saka ndinotarisire kuti zvikangogadzikana kumupolitics yekuti vaMugabe vava pachigaro officially zvinhu zvichagadzikana zvakanaka munyika mari ichauya nekuti mari iyi inouya panonga pakagadzikana. Mukata saMozambique iri kuwana $6 billion pagore yemainvestment. Zambia iri kuona kuma $3 billion asi isu Zimbabwe tiri kuona $350 million inova isiri cash futi pagore, inova ari masiripers akutaisa machina kunana chinhove street uku asi iri mainvestment ane musoro. Saka hapana zvaanga zvichatibatsira. So hongu yes apanga shayekwi kuti zvakanganisa mafambiro ebusiness asi hasi zvakuoneka. Asi tinofunga kuti it's a small inconvenience zvingataona kuti tombononoka mavhiki mairi tichizogadzira nyika once and for all.
Asi kava Mugabe vagara vanga vachitivo zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nevekunze vasina kufara nenyaya yekutorwa kweminda.
Kutaura kwemunhu anonga ashaya zvekutaura apererwa. Kutaura chokwadi chaicho ndechekuti mukazvitarisisa matambudziko emuzimbabwe muno makatangira kuagriculture tangatisi kurima zvakanaka muminda handina kumboona vekunze kwenyika vakatemera mvura isanaya muzimbabwe mvura yainaya and tirima neighbor nezambia taiondeka kuzambia varimi 26 vekuzambia ndio vaifita zimbabwe yese anova mangezi takadzinga mumaminda medu saka zimbabwe inyika inoukama hwakasimba neagriculture agriculture yakataita zvakanaka hapana chinobuda zvakanaka saka hatingadi hongu masanctions zvavo anga ane chikamu chaicontributa paeconomy asi tingati munhu echirwara zviya kana ane flu haungati flu ndiyo azouraya munhu hanisanambwa flu yakauraya munhu saka masanction tingati iflu asi cancer yanga iri munyika muno yanga iri kuti production yanga ichifamba zvakanaka ndiri kubudidzwa kwamapolisi vava mugabe
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vanoona nezvevadzidzi pazimbabwe Ezekiel Guti University vanga vari parunare muHarare. Muimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Tafire Nyika mukanya mapfumo anoti zvakakosha kuti hurumende iri kuuya yava Emmerson Mnangagwa ione kuti munyika maitwa sarudzo dzakachena kwete kudawo kurambira pachigaro. Tatanga nekubvunza vamapfumo kuti vanoona sei kusiya basa kwakaitwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Haiwa, tazaona fanika zvinhu zvakanaka kunyika nevanhu vese nekuti vanganga vagarisa pachigaro ichochi saka vakaita zvakanaka nazvo kuti vasiye chigaro nekuti munoona kuti makore ese avapedza vari pachigaro iyo hapana chakafambayo zvese zvaingodzokera pasi saka vanhu vanenge vachidawo kuona iya inonzi change zvakae tongoto kana nei zviri kuitika izvozviyo ivava kana vari pachokwadi masoja kana vari kuitira vanhu toda real change ka hatidi change yekuti hanzi tiri kuitira zvekuti ZANU PF itonge. ZANU PF ine rekodhi yakaipa, hatidi rekodhi yekupasa nyika. Totadii kumbopa vamwewo tombotorayawo kana NDC toonawo kuti inotongowo zvakadii. Hatidi kuramba tingori ndisu chete ndisu chete. Aiwa, kana tiri kuitira vanhu ngatiitirei vanhu vese venyika. Vanhu vanoda change, vanoda change, havadi change yekunyepera. Ava vanhu ava ndo vanhu vamwe chetewo vanga vaina Mugabe nguva yesei vanga vachimupraisa vachikudza vachitindi akapenga Mugabe nhasi vaburitswa mabasa vaakutanga kufonorana vamwe vacho vakashaya kudya vakashaya mari. Saka isisu handisati ndanyatsoona handisati ndanyatsovatrusta ini handingatrusti munhu wange toda kuona kuti kana varipenda vativo vavanhu kwavo tinoona nemaitiro avo ende zvakare hatifanirwe kunge tichinonoka kuita maelections kana kupanana kuti mukana utadza zvaauya uyu wezanu yambotonga kana kuti hanzi kusvika kana kuti gore rinouya muna ana September aiwa ngaaendeka maelections angoitwa mabvisa munhu anga achida kukubvidza pamaelections saka iwe watora njuba yake tongoenda mberi ka zvakadaroka tichenji vanhu vanoda chenji chaiyo chaiyo hatisi kuda chenji yekunyepera naye uda kuti kana kuti kubatana kumeso toda chenji ehe no toda change ndoyatiri kuda
asi Mukanya mukati kuna vamugabe zvinhu zvakazonyanyo kuipa papi chaizvo chaizvo nekuti tiri kuona kuti kubva kuchimurenga uko vanga vaine chiremera asi zvinhu zvinenge kana mumazuva ekupedzisira zvinenge zvasasafambe zvakanaka
zvazvinoita zvinhu zvedu vatiri vanhu vatema kana kumusha chaiko munorayiridzwa kuti mwanangu mudzimai wawatora mudzimai kwaye pamwe unokwanisa kuramba mukadzi chaiye chaiyeiwo uchida bedi ndozvavakaita vakaramba vakakanganisa nokuti zvavakakanganisa kuroora kwavakaita dzimai vavo vagresa vakabva vachinja zvinhu mwana mudiki kavavakatora kavo vakateera tsika dzemwana mudiki atiri kunakidzwa nenyika muri kupaona zvino hazvipindirani iwe uri munhu mukuru angadai wakatsvaga ukana wavo wechikuru ingava Nelson Mandela inga wakatora mai mashoo vakanga vachemberawo vanga vasina murume varichirikadzi vanga vakura vese ndozvinoita munhu akura unopa unolida by example ende zvakare nenyaya yekuti hanzi ndakapa vanhu minda iwo wakapa vanhu vanokusapota vanhu vako vepati the whole world, you made the whole world to believe kuti utaura chokwadi kuti wakatorera minda varume ukapa vanhu vatema minda yacho uye ndeitaiwa wakapa vanhu vanosapota ZANU-PF.
Uyo angari muimbi Thomas Tafire Nyika Mukanya Mapfumo achitaura ari parunare kuOregon muno muAmerica. Tombozwa kambo kake Mari Manzara. Kambo Mari Manzara kubva kuna Thomas Hurricane Hugo Tafire Nyika Mukanya Mapfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inhau zvakare. VaEmerson Mnangagwa avo vari kutarisirwa kutora chigaro chakasiyiwa navamugabe chekutungamira nyika nemusi wechishanu vakasvika muHarare neZuro vachibva kuSouth Africa. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kushora mashoko avo avakataura kuZANU-PF headquarters dzichiti havakenyika. Muimbi Thomas Mapfumo anoti munyika munofanira kuitwa sarudzo gore rinouya sezvanga zvakatarisirwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeEast Ndebele.